asiraiunganisiwa rekuti maoption flows avhure asi vatanga nekuvhura kumaguta tichiona maoption flows rikunono kumasmall town sari tanga taenda nemarori tinomirira nhacho ravatiriko tinoda kumangana maflows achivhurwa tombotengesawo maprime edu kuitira kuti tiimbowana mari yekubatsirika mukugadzira vashandi nemamwe makosi atinotanga tasangana nayo ti mukati mechizii saka ndipo patiri asi tazva mangwana ende mapraizi sezvezi zvari kutanga anombotangawo akachipisadzei saka tichitaziva mangwana kuti pamwe tinotengesofodya yedu ichitengera kuma$3.50 zvichiendawo kumusorosoro ikoko
tinoona kuti nhasi vatanzi vanga vari kubhadhara mari yakati kwirei kubva mwaka wapfuura zvinobatsira here imi vari kurima vari kunzvimbo diki sekunana karo ikoko
ya zvinobatsira mapraizi akati kwirei kudaro sezvaari kuisa nhasi anga ari muma$4 kana akadaro anotipawo kuti varimi tive negoro rakawanda tive nemaprofits edu obva atikwirei zvikadaro tinobatsirira semurimi tinenge takurudzirwa ndo zvatinonyatsasira sezvo tobvako munoona kuti tie very capital intensive crop inoda mari yakawandisa kuti tinge tichirima kunosvika panguva yekunoikohwa zuva rega rega unenge wakabata mari saka kana vachinge vadaro vanenge vatatsigirwa zvakanyanya uye tezvida kutenda kunyanya kutimb inovaigovernment board rinoona nezvekurima kwefodya nekutsigira nekumiririra varimi
taona iro sangano retobacco marketing board richitaura kuti pane hwaro hutsva hwavari kuti biometric regulation mungatitsananguriro kuti ndezvipi zvinorevei
pabiometric hasati nyatsizvishati vari kutanga kutidisarini pabiometrics ine tichingori nemagrowers number egore rakapera asi urongwa hutsva hwatio kana huchinge hwasvika tivasanga vachitidzidzisa kuti tinenge tichiita sei pamabiometrics registration avari kutaura
mungati imi semurimi muri kunzwa sei kuti yatingati mwaka wavhura pari zvino
hani semurimi tiri kubva kufara chaizvo kunyanya nemapuraizi atatasaa nawo aya richarwa ma$4 akatanga nawo aya sevarimi tinobva tanza kusununguka tobva tanza kukurudzirwa uye toziva kuti gore rino kana tikange tichitengerwa fodya yakanaka tirinopinda mumwe mwaka munowani takatozvitsigira takatinga mafetiraiza nemishonga yakakwana nekuti tinenge tatengerwawo fodya yedu nemutengo wakanaka unodadisa uye unotipawo simba rekudzokera mukati mumunda